Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 24 2020. Mangateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika riri kukonzerwa nekubatana kwenyika neSouth Africa. Bato rinopikisa reMDC Alliance roziya urongwa hwemamiriro akaita upfumi hwenyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vashandi nevashandirwi voziya nezvebhajeti regore rinouya riri kuparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi wechina. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votenda kuti paite kutambidzanwa kwemasimba mumapazi ehurumende nevakakunda musarudzo vaJoe Biden, kunyange hazvo vachiri kugunun'una. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Pavanhu ava, vana vakashaya kuvulawayo, mumwe chete akashaya ari kumasvingo. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 273. Vamwe vanhu makumi masere nevasere kana kuti 88 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi vakawanda vari kuvulawayo vanove makumi mana, uye vamwe vanhu makumi maviri nevana vakabatwa nechirwere ichi kuMashonaland West. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu ane vasere kana kuti 9308. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 8288, mushure mekunge vamwe vanhu makumi matatu nevatatu vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe kana kuti 747. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika rinogona kunge riri kukonzerwa nekubatana kwenyika neSouth Africa, iyo ine huwandu hwevanhu vakawandisa vabatwa nedenda iri muAfrica yose. Matunhu eulawayo, Matabeleland North, Matabeleland South nemasvingo ari kuona vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi pamwe nekushaya nacho zvikuru kubva pakati pagumi guru. Tatanga nekubvunza Dr. Manangazira kuti vanoti kudii nekukwira zvakare kwave kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 munyika.
Tinotenda nemubvunzo wanyu vaJonga. Hongu ichokwadi kuti tiri kuona kukwira kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kana kuti vane utachiona weSARS-CoV-2 mumazuva mashoma adarika aya. Izvi zvingakonzerwe netingati kana zvikonzero zviri kana zvitatu. Chekutanga, tikona kuti tichine nzvimbo dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamaski kwakaderera zvikuru. tirikuona zvakare pasina kuchengetedzwa kwe prevention measure ya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzvimbo dzavanoungana. Uye tichiri kungoona vanhu vachifamba famba. Nekudaro tinoda kuti vanhu vafambe kana paine chavapresa kuti vafambe, kana pasina vagare kudzimba dzavo.
Tiri kuona kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika zvakaita Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo matunhu anenge abatwa zvakasimba nechirwere ichi zvikuru muBulawayo. Zvii zvamungataura?
Ichokwadi vajonga kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika yedu anonyanya kubatwa zvikuru neCOVID-19 kana kuwana vanhu vakawanda vane utachiona weSARS-CoV-2. Izvozvo zvinokonzerwa nekuti border rakakurisisa uye rinofamba vanhu vakawandisisa muAfrica riri pakati pedu neSouth Africa kuBeit Bridge uko. Tine zvakare border rekuPlumtree. Saka mabhodha iwayo ari kupinda mudunhu reMatabeleland South. Nekudaro nzvimbo iyoyo inodhererwa zvikuru neutachiona ihwohwo. Nekuda kwekuti South Africa kana takatarisa pamacases akarekodwa muAfrica so far, tingatoti chidimbu chepakati nepakati chiri kuSouth Africa vakatodarika 700,000 mainfections. Nekudaro vanhu vazhinji maZimbabwenzi ari kubva kuSouth Africa kana vamwe vafambi vari kubva kuSouth Africa vachipinda nemunyika muno vanosvikira kuMatabeleland South.
Tinoonawo kuti hurumende ine urongwa hwekuvhura miganhu musi wa1 December. Zvinhu zvamungakurudzira here kuti zviitwe tichiona uwandu hwevanhu vamuri kutaura vari kupinda vachibva nekuSouth Africa ihwohwo?
Hatingarambe takavhara ikonomi nekuti upenyu uye maeconomic activities anotiraramisa, anoita kuti nyika yedu ienderere mberi, anofanira kuchifambira mberi. Asi isusu tochiramba takasimbisisa matanho aya ekudzivirira kuitira kuti tizvidzivirire, asi tichiita kuti upenyu, tsika nemagariro edu, asi zvikuru economic activities dzichifambira mberi.
Avanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 miliyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 49,975. Vanhu vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 miriyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 59 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 257,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemaviri kana kuti 12 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vave kuda kusvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 miriyoni. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 37.9 miriyoni.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti nyika yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzehupfumi, utano nemagariro evanhu nezvimwe uye matambudziko aya anopera chete nekugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Godin Mangusha anoti panyaya inotevera.
Vachipa ongororo yemamiriro akaita upfumi hwenyika, mutevedzeri wemutungamiri webato iri uye vaimbova gurukota rezveupfumi Vatendai Biti vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika nekuda kwekuti sarudzo dza2018 hadzina kufambiswa zvakanaka. Vabiti vati chirongwa chekusimudzira upfumi chetransitional stabilization program hachina kubudirira sezvinotaurwa nehurumende, vachiti zvinoshamisa kuti hurumende inoti iri kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira asi iyo ichitadza kubhadhara shandi vayo.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no
medicine. Tinonzwa vamutulingube vachiti hurumende yakasara nemari yakawanda muhomwe mayo, asi tiri kuona kuti vashandi havasi kubhadharwa. Tiri kuona kuti kuzvipatara hakuna mishonga uye vana havasi kuenda kuzvikoro.
Vatiwo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yatadza kutonga uye yaundonga upfumi, izvo zvasiya vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vari varombo. Vabiti vati kunyange hurumende ichiti upfumi hwenyika huri kukura, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vatiwo hurumende haina kubata denda recovid-19 zvakanaka, izvo zvakavharisa makambani akawanda zvikasiya vashandi vakawanda vasina mabasa. Vatiwo vana vechikoro vakawanda kubva kumaruwa nemumisha inogara vazhinji mumaguta nemadhorobha havana kuwana kudzidza panguva yedenda recovid-19 sezvo vasina kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Vabiti vati pari zvino vashandi vehurumende kunyanya varayiridzi, vana mukoti nanachiremba vari kutadza kuenda kumabasa nekuti mihoro yavo inenge yakatopera vasati vaitambira. Vati chinodiwa munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika pamwe nekutara mitemo inorambidza hurumende kushandisa mari isipo, izvo zvinozoita kuti idhinde mari, izvo zvinozopedza simba remari yemuno.
We in the MDC Alliance propose that there must be a law that says the
panofanira kutodzikwa mutemo chaiwo wekuti hurumende inofanira kushandisa mari yainenge inayo kwete kuti mari yaisina. Izvi ndo zviri kukonzera matambudziko akanyanya munyika.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kumashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi vati nyaya dzematongerwo enyika dzakagadziriswa pasarudzo dza2018 uye havasi kuzoteerera zviri kutaurwa navabiti nevamwe vavo.
Hapana kana chinoshamisira kana chinyowani chavataura ipapo. Kubva muna 2000 vachifoma bato ravo 99 kusvika pari nhasi, wedzi rekuti crisis ndo rinogara parurimi rwavatendai biti, ndo rinogara parurimi rwebato ravo. Asi vanhu vakazovabvunza kuti crisis inowanikwa kupi, vanova muzimbabwe vanoziva kuti crisis inowanikwa pahavest house, ndo pane crisis ipapo. Pabato ravo ndo mune crisis bekause harichazikanwi kuti rinotungamirirwa nani.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabor economic development and research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitamba vati kunyange hazvo nyaya dzematongerwo enyika dzichikwanisa kuvhiringidza upfumi, nyaya yeworo ndiyo yanyanya kukanganisa nyika.
Kabane malikeji zekuti takawanza kuunza ma-institutional reforms anoadresa nyaya dzema-illicit financial flows, malikeji zatiri kuwana nyaya dzecorruption, zvinhu zvinogona kushanduka zvakanyanyisisa.
Gurukota rezvemari vamutulincuve vachaparura bhajeti regore rinouya nemusi wechina, iro rakatarisirwa zvikuru nevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi remuAmerica rinoona nezvekutambidzanwa kwemasimba reGeneral Services Administration razotenda kuti vaJoe Biden vebato remaDemocrats ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa musi wa3 Mbudzi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avanga vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo vakatendawo nezuro kuti chikwata chavo chichatanga kutambidzana masimba nechiri kuumbwa navaJoe Biden chiri kutarisirwa kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko yekutungamira nyika. Izvi zvave kureva kuti vaBiden vanenge votaura zuva rega rega nevanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kutungamira muurongwa hwekurwisa denda recovid-19. Chikwata chavaBiden chinenge chopiwawo mari yekuti chitange basa zviri pamutemo. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mukuru weGSA amai Emily Murphy vakatora danho iri mushure mekunge zvabuda pachena kuti vaTrump vainge vakundikana kuti dunhu reMichigan rirambe kutambira kukunda kwavaBiden. vaBiden vakatotanga kuumba dare ravo remakurukota. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavinga.
Zvakakosha zvikuru kutongi hwejekerere kuti vaTrump vabvuma kuti urongwa hwekuti vatambidze vaBiden masimba zviri pamutemo hutange.
Izvi zvinotiratidzei tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAmerica?
Izvi zvinoratidza kusimbarara kwemasangano akazvimiririra anenge achifambisa basa rehurumende yeAmerica. Zvakakosha kuti pane zvematongerwo enyika kuve nemasangano akazvimiririra anomira nebumbiro remutemo renyika vasina kuvakarerekera, nekuti zvichida dai masangano ekuAmerica akarerekera divi rimwe chete urongwa uyu hwaisakwanisa kuenda mberi.
Asiwo vaMavinga, pane changa chakaipa here kuti vaTrump kana vanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vazvipikise vachienda kumatare?
Hapana chakaipa zvachose kuti kana pachinge paine kugununʼuna panyaya dzezvakabuda musarudzo vaTrump vaende kumatare. Ndo basa rematare kuti vataure zvinofanira kuti zviitwe, asi hazvinaki kutambisa nguva yematare pasina humbowo, vanhu vachingonochema-chema asi pasina humbowo unotaridza kuti pane kubirirwa kwaitwa. Zvinokosha kuremekedza nguva yematare.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa Mavinga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rashora zvikuru kukwidzwa kwemari dzinobhadharwa nevatyairi vedzimotokari pamatoll gates nechikamu chinodarika 150 kubva muzana kana kuti 150%, richiti izvi zvichakonzera kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Bazi reZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA rakazivisa nezuro kuti rakwidza mari yematoll gates kubva pamadhora $45 emunyika kana kuti $45 ichienda pazana $20 emadhora kana kuti $120. ZINARA inoti motokari dziri pakati nepakati kana kuti maminibus idzo dzanga dzichibhadhara $90 emadhora kana kuti $70 patoll gate rega rega dzakuzobhadhara zana remadhora $90 emadhora kana kuti $180. Mutauriri weZINARA vatendai Mugabe vaudza Studio 7 kuti vaona zvakakodzera kuti vakwidze mari iyi, sezvo ZINARA isisiri kuwana mari yakakwana yekupa mapazi anoona nezvekugadzirwa kwemigwagwa anosanganisira DDF, makanzuro ekumaruva pamwe nemaguta. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti uku kwava kukwira kwemitengo yezvinhu zvese munyika. Ngatinzwei vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Pachakonzeresa kuti maservices anenge achipiwa nevemabhizimisi kana vanhu zvavo vanopa mabhizimisi akasiyana-siyana, kana kuti maproducts anenge achifura neipapo, sezvo tinoziva kuti maproducts akawanda anoshandisa migwagwa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana panotengesa. Zvinoreva kuti vemabhizimisi havagoni kuita absorb kosi iyoyo. Maziviro edu ndeyekuti vemabhizimisi vanoti pachirungu you pass the cost to the consumer. Zvinoreva kuti unoendesa cost kana kuti mbadharo yaunenge wabhadhara pane ayo wekutenga wekupedzisira. Saka zvinoreva kuti maservices nemaproducts zvavo zvatinotenga zvinotiraramisa zvese zvichatokwira nemajini inogawo yenzana neinenge yabhadharwa nemunhu webhizimisi, because munhu webhizimisi ari pabhizimisi ka haagoni kushandira vamwe vanhu ari pabhizimisi kuti aite mari sezvatinoziva tese. Saka kukwira kwematoll gates zvinoreva kuti maproducts ake maservices ake anotokwira zvekare.
Asi hurumende vaMoyo iri kuti pari zvino mitengo yezvinhu yanyatsogadzikana, Saka zvamuri kutaura izvi tingati ndizvo chaizvo zvichaitika kana kuti kufungidzira.
Hakusi kufungidzira kuti mitengo yema products nema services isakwira here. Ichokwadi kuti kana ma toll gates akwira, vaya vanofambisa ma services avo nemigwagwa kana kuti vanofambisa ma products avo nemigwagwa, ma products akawanda anogona kugadzirwa pane imwe dhorobha achidelivera pane rimwe dhorobha, zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inotokwira chete. Vamwe vanenge vachifamba vachifura ipapo, angava magweta anenge achidimbura madhorobha achienda kunomirira maclients avo kwakasiyana siyana, anofura achibhadhara ka tollgate iroro, anongowedzera ke mutengo uyoyo paanenge akutokupa invoice. Saka kukwira kwema tollgates zvinoreva kukwira kwemaproducts nemaservices.
Avanga vari munyori mukuru wesangano raZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare nanditungamiri Nkomo weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia yaudza varwi vari mudunhu reTigray kuti vakasakanda zvombo pasi vari kuzorwiswa zvakasimba muhondo yauraya mazana nemazana evanhu. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira hurumende yeEthiopia kuti iremekedze kodzero dzevanhuwo zvavo vari mudunhu iri. Mutungamiri wenyika yeEthiopia vaAbiy Ahmed vapa chikwata cheTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF kusvika mangwana kuti chinge chakanda zvombo pasi. United Nations iri kutarisira kuzeya nyaya iyi nhasi. Dunhu reTigray rinoti riri kuda kuzvisunungura kubva kuEthiopia. United Nations iri kutarisira kuzeya nyaya yekusagadzikana kweEthiopia nhasi. Mwanasikana wavaJamshid Shamad avo vakapambwa neIran mwedzi mina yapfuura anoti baba vake vari kurambidzwa kumirirwa negweta ravanoda uye vachimanikidzwa kubvuma mhosva yavasina kupara pamavhidhiyo. VaJamshid vaigara muAmerica uye vabereki vavo nayo vakaberekerwa kuGermany kunyange vabereki vavo vari vekuIran. Iran yakatenda kuti vasori vayo vakapamba vaShamad kunofungidzirwa kuti kuDubai uye iri kuvapomera mhosva yekuve nechekuita nekubhombwa kana kugadzirwa kwebhambu rakauraya vanhu 14 muna 2008 munyika iyi. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube nemusi weChina vari kutarisirwa kuparura bhajeti ravo regore rinouya. Ko zvii zviri kutarisirwa nevashandi, vashandirwi uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzvinafundo Ncube vanoti bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuzadzikisa zvinangwa zvehurumende zviri muchirongwa chemakore mashanu chayakaparura chinonzi National Development Strategy 1 kana kuti NDS 1 2021 kusvika 2025. Muchirongwa cheNDS1 hurumende inoti ichaedza kukwenenzvera zvinhu zvinogadzirwa munyika kuti zvitengeswe kunze nemari iri pamusoro. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti vari kutarisirawo kuti hurumende mubhajeti iri imire kushandisa mari yaisina.
Tiri kutarisira balanced budget, bhajeti rinenge risina deficit yakanyanya kukura, kana kuti kana paine deficit, funding ye deficit yacho haifaniri kubva ku reserve bank, inofanirwa kubva matingati muma money market kana macapital markets. Tiri kutarisirawo zvakare zvema tax concession nokuti mabhizimisi atekswa zvakanyanya, uyewo nekuvashanda kuti vawanewo ma tax concession kana kuti tax relief nekuti mitengo yezvinhu yakakwira.
Ko, ivo vashandi vari kutarisirawo zvipi? Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti
gore negore vashandi tarisiro yavo ndeyekuti ma expenses ehurumende kana kutinga the budget i budget inofanira kutarisa varombo kana kuti vanoshupika vakawanda vari kushaya mavasa saka tiri kutarisira kuti hurumende inofanira kuvatsira kuti maprograms anechekuita nekuti mavasa awanike zvekare tiri kutarisira kuti mari yehurumende ngaiende panyaya yehutano
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo zvakakosha kuti hurumende imire nyaya yekupa vashandi mutero wembwa semihoro
mukada kutarisa mihoro inowanikwa nevashandi vehurumende iri kuita kuti vatadze kuraramisa mhuri dzavo kana kuti vaite mabasa nemazvo vashandi vehurumende vakapiwa mari inokwana iyo inonzi living wage zvinoitawo kuti vemakambani akazvimirira ega vapewo mari dziri nani kuvashandi vavo ende upfumi hwenyika hunobudirira nokuti zvinotengwa mumashopu kana kuti muzvitoro zvakasiyana siyana zvinowanda uyewo makambani anogadzira zvinhu izvozvo achawanawo mabasa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo nyaya yekwira kwemitengo yezvinhu yakakosha uye inoda kugadziriswa
pabhajeti riri kuitwa naminister of finance tiri kutarisira kuti rinofanira kunge richiramba richidzikamisa upfumi hwenyika kunyanya rakanangana nemitengo yetingati inflation stability takawana kubva muna July pauya auction system inofanira kuitwa reinforced tichipinda muna 2021 kuti zviite saizvozvo tiritarisa kuti minister of finance budget ravo rinofanira kunge richiramba richibhalansa maresources pasaita budget deficit saka izvi zvichasvika panguva yekuti macivil servants havazokwanisi kunge vachiwana mari yavarikutarisira madzama nemadzama emari nekuti minister of finance vanofanira kusunga mari kuti mari isawanda muekonomy saka ise pain yatinofanira kunge tichiita go through kuti tibudirire nemaobjectives edu ekustabilisa economy saka mari iyoyo inonga ichitambira vanhu izonga yava nemeaningfulness kumberi kwatiri kuenda uko
ko marwadzo aya anopera riini vamugano vanopindura
asi ndinofunga kuti pain iyi inotanga kuzopera taakusvika pakati pegore 2021 kana mari yavakwanisa kutenga nekuti kana mitengo ichidonha sezvatiri kuona inflation ichidonha kunyanya mari ichatanga kuzotenga zvakanaka
asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbert mponda vane muonero wakasiyana
saka tiri kutarisira kuti maadjustments avanga vachiita mugore rino acharamba achienderera mugore ratiri kupinda rino mabhajeti avari kuita kuti vashandi vehurumende macivil servants muhoro wavo uve wakaadjustwa zvinoenderana nebasa ravanoita saka izvozvi tiri kutenda kuti vachazviita in stages
kunyange hazvo kuine chirwere checovid-19 charura munyika nekunze vanxuve vanoti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4% gore rinouya asi vamwe vanoti havo vanotenda maruva vadya chakata ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu
Kwazwai, 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 vatereri veStudio 7, ini ndini Maigove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa ichi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira kwechirwere checovid-19 munyika. Tichange tichitarisa zvekare zviri kuitika muzvikoro. Panguva iyo, vadzidzi vari kugadzirira kunyora bvunzo dzavo. Vamwe varairidzi vachiri kuratidzira mihoro yavari kutambira. Uyezve, chirwere checovid-19 chotekesha. Muzvikoro muri eZimbabwe mudzakangano kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano muineni Mike Hove
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @vuvnews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 24 lwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
imithetho eyafakwayo ngabe WHO le Zimbabwe government ayisalandelwa ikakhulu kobulawayo. Lokho libona nje izinga liqhanise kakhulu kobulawayo.
Ngufi abantu abane bakobulawayo izolo, lo yedwa weMashingo bebulawa yicoronavirus. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu, 273 eZimbabwe jikelele.
You cannot claim a budget surplus when hospitals have no medicine, when there are no teachers in schools. You cannot claim a budget surplus when the public health system is collapsed.
Abe bandla le MDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu. Kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Abe dalele eParliament babika ukubana sebenzisa inkundla zebulenjini ekwenzeni umsebenzi yonke yalelo dali kungenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Kufe abantu abahlanu izolo bebulawa yi-coronavirus, okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwabangamakhulu phose amathathu, 273 eZimbabwe jikelele. Abane balaba bantu abakobulawayo, lo yedwa owesigabeni seMashingo. Sebeza inkulungwane ezedlula ezisishiyagalombili, 9,308 asebehlole batholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Abalokhu beqiniswa yilo mkhuhlane sebengamakhulu edlula ayisikhombisa, 746, kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebeza inkulungwane ezedlula ezithobaminembili, 8,288. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili, 2.1 million. Labulala inkulungwane ezingamashumi phose yamahlanu, 49,975. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisithupha, 59.4 million ababanjwe beligciwane leli. Labulala abedlula isigidi, 1.4 million. Onjalo nje ngalesi sikhathi iCOVID-19 iloke isidla amahabula eZimbabwe ikakhulu kobulawayo lasemkhonweni weMandebeleni. Ingcwethi zezempilakahle zithi lomkhuhlane usukhwaza ngolaka edolobheni leli ngoba abantu kabasalandeli iziqundiso ezabekwa nguhulumende kanye labenhlanganiso eye-World Health Organization ezijonge ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosazana Perseverance Nyathi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association ngomunye wabalombono munye. Asizweni exoxa lo Mike Obe weStudio 7.
Siyananzelela kakhulu ukuthi izinga le-COVID-19 selithe lamemetheka kakhulu kobulawayo. Sikhangela kuma-figures lawo esiwaphiwa ngabe-Ministry of Health and Child Welfare. Zikwethusa kakhulu ngobana lama residents sezethukile sibili kakhulu kubana kanti emphakathini wethu izinga liyaqansa. Thina sicabanga ukuthi mhlawumbe liyayehla kanti lona liyaqansa.
Ngombono wakho ungathi izakhamizi zebulawayo bayahlonipha na imithetho ye-lockdown?
Imithetho eyafakwayo ngabe WHO le Zimbabwe government ayisalandelwa ikakhulu kobulawayo. Lokho libona nje izinga liqhanise kakhulu kobulawayo. Imithetho yafakwayo lokuthi silandele ukugqoka kwamamaski, silandele ama-social distance, konke lokho sokuyinto nje engayenziwayo ikakhulu ke ngapha kobulawayo. njalo siyananzelela ukuthi semanengi kakhulu okwesikhiwa singathi isama-social gathering, ukuhlanganelana kwabantu. Sananzelela ukuthi amashabhini asavula, amabhawa asavula, abantu abasapractice kakhulu uku-social distancer, ukugqoka amamaski, sebengani ba-relaxed kakhulu abantu, sebekhohliwe ukuthi sisesikhathini esinzima siphakathi kobhubhano lolu COVID-19.
Siyezwa ingcwethi ezijiyeneyo bekhuthaza ama-government officials amadolobheni ajiyeneyo kakhulukazi eHarare njalo koBulawayo ukuthi bakhangele ukwenza enye i-lockdown. Awusitshela umbono wakho ngaloko, kubona njani lokho?
Sibona kuwumbono omuhle ngoba izinga leli lingabe lokho likhuphuka, abantu abaningi bazabhubha, njalo ukubhubha kwabantu asonto enhle. Sikhulumela ekuthini abantu kumele sizigcine, kumele unakekele umuntu oseduzane kwakho. Ngakho-ke siyagcizelela njalo siyinhlanganiso ukubana besicela nje abantu bacabangisise kakhulu ukuthi impilo iqakathekile. Asibuyeleni ekugcineni ama-rules and regulations ona lawana esaphiwayo ukubana social distance, washing of hands, lokuziphatha kahle nje sigqoka amamaski ethu.
Manyathi, sesithinta ke udaba lwamabhoda. Siyabona ukuthi amabhoda akhangela ukuvula mhla ka 1 December elizweni. Kulesi sikhathi siyabona ukuthi inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane we-COVID-19 lokho liqhubekela phambili likhuphuka. Ukubona njani ukuvulwa kwamabhoda lokhu? Kuyinto engathi uyakhuthaza na?
Kungathi kuyasisolisa kakhulu ngobana khathi sisikhangele ukuthi akona amakhesi lawa asethe akhuphuka. Akhuphukiswa yini? Akhuphukiswa ngabantu abangena emngceleni leyi bengena okungekho emthethweni. Pho-ke nxa sokusemthethweni abantu bengena kuhle sibili, ama-cases lawa azangezelela kakhulukazi. Besicela nje uhulumende ukuthi lakho akukhayendisise khona lokhu ukubana abantu babuyele ekugcineni ama-measures lawa nama-pre-measures.
Bese sikhangela-ke okwenzakalayo esikolo se-John Tulloch High School. Siyabona ukuthi esikolo lesi kulabantu abaningi ngempela abasebebanjwe ngalo mkhuhlane we-COVID-19. Sikhangela lokho okwenzakalayo kulesi sikolo se-John Tulloch High School, ubona ngani isikolo kumele siqhubekele phambili zivuliwe na?
Nxa kungavalwa izikolo kuzaphambanisa njalo futhi uhlelo lwezikolo olomnyaka ozayo olika-2021. Izikolo nje kumele zifake ama-measures khonokhani ukuthi akula mntana okumele angene ngela mask, akula mntana okumele akhiphe imask, kumele kufumigate ezikolo, kubona ukuthi kuhlanzekile, kukhangelisiswe sibili ukuthi even labotitshala labo banjani, bafake ama-mask, bafundisa abantwana begqoke ama-mask ona lawa sikhuluma ngawo, kube lama-measures nje njengezikolo. Amboni ukuthi kungaphazamisa nxa konke kungalandelwa.
UNkosazana Perseverance Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Abebandla le-MDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu, kubangelwa yikungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Ngakho-ke akusoze kwaba lokuzinza elizweni nxa kungasathathwanga amanyathelo okulungisisa lumumo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli bomkhokeli we-MDC Alliance, uMnumzana Thendai Biti, emhlanganweni lethathele izindaba phezu kwesimo somnotho elizweni owenzelwe emahofisini awe-Surpass Trust eHarare lamhla emini. Lanxa kuke kwaba lokuxokozela ngaphambilini kwalo mhlangano kubangelwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bezanu-PF, ugcine uqhubeka. UBithi utshele intatheli zindaba ukuba inkinga ezibhekane lelizwe zavele zabangelwa yikungaqhutshwa kuhle kokhetho ngemva kokuhluthunelwa kukamuyi uMnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngabebutho.
So there has to be dialogue in this country. We need dialogue in this country. So the choice that Mnangagwa faces is very simple. Dialogue with Advocate Nelson Chamisa or face the inevitable consequences of a die-hard mindset, which is a Negroji. But save the way there is a Negroji, this time around blood will be shed.
Kulula kakhulu uMnangagwa okumele akwenze ukuxoxisana loNelson Chamisa kumbe amelane lomonakalo oza kuba khona lapho uZulu esetshengisa ukukhulona kwakhe. Udubo yikuba nxa sesikuleso simo ke kuchitheka igazi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kuyinto emgceke leyi ekhulunywa nguTendai Biti ukuthi nxa kungalungisiswanga indaba zokuqhutshwa kokhetho ukulandelwa komthetho elizweni njalo lokukhangelwa amalungelo abantu ukuthi alandelwe yini ukuvusa ilizwe leli kuzakwala kuyinto enzima. Sobala njalo ukuthi udaba lweZimbabwe olungalungisiswanga luphakathi lukababa uNelson Chamisa laye ubaba uMongameli uEmerson Mnangagwa yibo ababili kuphela abakhangelelweyo ukuthi nxa kukhulunywa kulungisiswa indaba eziphakathi kwababili laba.
Ithi uphinde wasola kakhulu ukuphathwa okwenziwe ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 nguhulumende ongazange abambisane ngokugcweleyo labenhlangothi zonke zempilo ukuvikela uzulu. Nanku leli gciwane selisidla njalo amahabula ngemva kokuthatha kwakhe inyathelo lokuvula izikolo kungelandlela ecacileyo yokuvikela abantwana besikolo lababalisi. Kodwa isiphathamandla sogatsha lokwethulwa kwemibiko ebandleni elibusayo elezanu PF umnumzana Tafazwa Mgwadi utshele lumsakazo ukuthi akakhulumi iqiniso uBiti ngoba umumo wezombusazwe bawulungisisa ngomnyaka ka-2017 baze bakhuthaze uMgabe ukuba ehle embusweni bazoqhuba ukhetho olubalulekileyo ngomnyaka owalandelayo ka-2018 lapho okwanqoba khona uMnangagwa. Ngakho ke abasoze balalele amanga kaBiti lebandla lakhe.
The crisis of legitimacy exists in the mindset of a lawyer. Once a lawyer who doesn't know exactly which profession he belongs to, that is why it is quite so not so surprising to find him get crashing on matters of finance, economic affairs, legal issues. His approach to politics is one that was marks of the I know it all approach, but it doesn't work that way. You must restrict himself to the courtrooms.
Kunje uMgwadi uthi uhulumende wakhe wezanu PF usephume lenhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe, umsebenzi wokulima, ukulungisa imigwaqo lokunye okunenginengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abedale lePhalamende babika ukubana sebezasebenzisa inkundla zebulenjini ekwenzeni imisebenzi yabo yonke ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso ngokusebenza kwaleli dale owenziwe ngamalunga alo labezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zakoBulawayo eZimathebeleland North leSouth. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Lumhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow koBulawayo namhlanje ubujonge ukupha ulwazi abezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ngokusebenza kwedale lePhalamende emizameni yokubalimukisa ukuba bengasebenzisana njani labo ekubumbeni imithetho kanye lokulandela ukusebenza kwedale. Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso lo, umlawuli wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ukhuthaze abezindaba ukuba bengathathi icele ekuqhubeni umsebenzi. Unkosikazi noMansonto Nsunga, umsekeli kamabhalani wedaleleli, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bazise uzulu ukuthi abamanga ukusebenza ngenxa ye-COVID-19.
Singathi iParliament yabona ukuthi ayingeke ime ukusebenza ngenxa yokubana sokule COVID. Basebenzithi njengoba sesile technology, kungcono sisebenzise technology ukuthi iParliament ihlangane ibe lama-virtual meetings.
Omunye wabakade bekhona emhlanganweni wemfundiso wanamhlanje ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo osebenzela eseGwanda.
Hayi, kuyabongeka sibili ukuthi abuya zezama ukukhuluma lathi ecasisela abantu ukuthi izinto zeParliament zisebenza njani, siziphathe njani. Uvula abantu abaningi amehlo ngento asiprezentileyo lapho. Sengathi nje bangaqhubeka befundisa abantu abona kuningi ade singakwazi esuke sesikudobhile namuhla.
Olwela amalungelo oluntu osebenzela eselupane umnumzana Vumani Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lokuba idale lePhalamende lisebenza njani.
ukuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bazwisise ukuthi iParliament isebenza njani njalo benelise lokubuza eminye imibuzo evele besehluleka ukuthola impendulo ngayo ngiyo. So bekuqoka ukuthi behlanganela uSpeaker ukwenzela ukuthi abachazisele kabanzi ukuthi iParliament isebenza kanjani.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo oluntu wakobulawayo laye ubonye ukuzehlisa kwedale lePhalamende ngokuzoxoxisana labo ngokusebenza kwabo ezweni.
Umhlangano esilelawo loSpeaker of Parliament lamhla ubuqakathekile kakhulu ukuthi bakwanise lawo ukubuya phansi bakwanise ukukhuluma lesivo society lemedia ngendaba okumele siphatheke kuzo nxa kusiya eParliament, kusiya lokuthi abantu baphathe kanjani eParliament.
Umhlangano wemfundiso lo owelanga elilodwa oqale ekuseni ngabo 8:30 ehoteleni eRainbow kobulawayo ungenwe izintatheli zindaba inkokheli yabenkolo ezehlukeneyo labenhlanganiso ezizimeleyo abakade bekhona babelethuba lokuthola ulwazi olujulileyo ngokuthi leli dale lisebenza kanjani kanye lokuthi uZulu angaphathisa ngayiphi indlela. Abedaleleli bathi kunje baphakathi kokulungiselela ukuba lomabonakude nomsakazo ozasakaza imisebenzi yonke yedale lePhalamende lendaba eziyabe zihlaziwa kilo okuyinto eyamukelwe ngenjabulo ngabakade bekhona besithi balethemba lokuthi konke okukhulunywe namhlanje akusoze kuphelele emlonyeni kuphela nje njengazo zonke inhlelo lezithembiso zabezombusazwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo Nyimu Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi inengi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso. Abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMaigobe. Abezindaba bakwele Israel babika ukuba inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu wethekelele kwele Saudi Arabia esiyahlangana lo Mohammed bin Salman kanye lonobhala wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba US Secretary of State Mike Pompeo. Ugatsha lwezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba kaluzange luveze ukuba khona kukaNetanyahu emhlanganweni lo phakathi kukaPompeo lo Mohammed bin Salman owenzelwe eNiom. Iofisi kaNetanyahu layo kayivezanga ukuba kwakhe emhlanganweni lo. Abebutho lakwele Ethiopia baxwayisa uZulu wasesigabeni seTigray ukuba acatshe kumbe abaleke lapho besungula uhlelo lwabo lokubulala kumbe ukubopha inkokheli yabahlamuki abalwisa kuleso sigaba. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Burkina Faso zibikwa zingenelisanga ukuvota kukhetho lokudinga umongameli ngenxa yokwethuselwa ngabezomvikela ngasikhathi sinye abahlamuki besijihad beqinisa impi yokulwisana lohulumende. Kulabantu abedlula inkulungwane ezilutshumi lathoba minwe mibili 18,000 ababaleka ubuyanga udlakela impi ukusilela kwemisebenzi lezinye inhlupho emazweni abo ngentshonalanga yezwekazi le-Afrika asebefikile ezihlengeni ze-Canary Islands okulinani elengezwe ngesilinganiso sokuzinkulungwane ekhulwini 1,000% nxa kuqhathaniswa lasikhathi sinye ngomnyaka edluleyo ka-2019. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe lelami uMaigobe.
Kwezenotho lamhlanje abenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU kanye loZulu Makhaza sebesole kakhulu ukuqonga kwemali ebhadalwa ngabashayeli bezimota entubeni zama-toll gates besithi lokhu kuzabangela ukuqonga njalo kwentengo yempahla ezitolo. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ugatsha olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Administration iZinara solukhweze impatalo yama-toll gates ngesilinganiso sokwedlula ikhulu lamachumi amahlano ekhulwini 150%. Izimota ezincane ebezibhadala amadola angamachumi amane lanhlanu i-45 Zimbabwean dollars sezizahlawula ikhulu lamadola elilamachumi amabili $120. Izimota eziphakathi laphakathi ebezihlawula amadola ayisikhombisa $70 sezizabhadala amakhulu amadola phose amabili $180. Imbadalo yamabhasi yona ikhwele isuka ku-$90 yaya ku-$240. Lokho kusolwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo esithi kuzabangela ukukhwela kwentengo yezinto zonke elizweni.
Kutsho ke ukukhuphuka kwe-transportation okuzabangela ke ukuthi izisebenzi zithwale nzima zisemsebenzini, impahla ezihanjiswa ngomgwaqo lazo zikhuphuke zidule.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kuyinqwala njalo ngumbhedo owenziwa ngabantu abangananzi abanye abantu abampofu. Imota zabantu abakuhulumende lama-commissions lama-judges lezinduna lama-CIO leze-parliament zonke le mota ze-ZANU-PF vele kazibhadali zidlula zitshaya umchilo.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa abantu bekhala ngoba bevele bengelamali, imbhadalo yama-toll gates le ikhwele ngesilinganiso esincane nxa kukhangelwa idola leMelika.
Nxa isikhwele nge-RTGS yaya ku-120 something, sokuphosa ibe sesilinganiso sedola and some cents, isibuyela khonaphana lapha evele ikhona ngedola le-America. Kodwa-ke nxa sesikhangela ikuthi idola le-America lakhona idola lethu imali asilayo, imali yethu yikho uhlupho olukhona.
Isikhulumeli seZinara umnumzana Tendai Mugabe uvumelane loGawule esithi bakhweze limbhadalo ngoba imali ekade beyithola ibingeneli inhlelo zokulungisa imigwaqo. Kodwa uZulu uthi okudanisayo yikuthi imigwaqo ifile njalo akukhanyi ukuthi imali ehlawulwa ngabachayeli iyangaphi. Impatalo yokubhalisa izimota iregistration layo ikhwele ngesilinganiso esisabisayo. Kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa eloba enkundleni ye-Twitter uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kuze abatshali bezimali. Kepha ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi kunengi okuxotsha abatshali bezimali laba okugoqela inkohlakalo.
Xa ulikhangele ilizwe lethu lilizwe elinganalilamthetho, into zingavuka zitshintshile loba ngalisiphi isikhathi kule ndaba zama-property rights. Ungananzeleli ukuthi sesile 20 years lokhu sisilwa ngento yamasimo, loba sithi sayigqida kodwa abantu bavuka bethathelwa amasimo abaye bavuka begxotshiwe. Into yama-property rights kufuze singani siyayilungisela layo into kuthiwa yi-policy consistency.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumnumzana Moyo.
Kungaba yimthetho singathi kumbe ngama-fiscal policies atshintsha suku zonke. Eminye imithetho yangkhona i-announcewa kumbe iphuma kuma-political rallies.
Useubhodile umhlaba umongameli Mnangagwa ezama ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe kodwa ukhanya engakaphumeleli. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ukuchiswa kwamarori afika amashumi amathathu emkhankasweni wokulwisa abashayeli bakwamanye amazwe kele South Africa sekulethe ukwesaba okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezijayela amarori. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhankaso wokududulwa kwabatshayeli bamaroli bakwamanye amazwe kwele South Africa usifike kusibanga esesabisayo. Iningi lamaroli la abetshiswa ngamabhomba eparafina, amanye edutshulwa amavili ngemibhobho abeselunyathiswa umlilo. Umtshayeli wamaroli weZimbabwe umnumzana Dayson Mukwewa uthi sebetshayela bebamba amathumbu ngezandla ngoba loba nini sebengahlangana nalo kufa.
But yabona like what is happening, most of these ama-culprits bayenza this thing, bayenza ebusuku because we all know that ebusuku you can hardly see far. You only see something close to you. So but at advantage because ebusuku kumnyama. There's nothing much that you can see.
Kusukela ngolwesine weviki ephelileyo sekutshiswa amaroli afika amachumi amathathu emgwaqweni ejiyeneyo wele South Africa. Lokhu kulandela izixwayiso ezethulwe inhlanganiso yabatshayeli bakwele South Africa e-All Truck Drivers Foundation isithi kusukela izolo kuze kube kusasa wonke umtshayeli weroli ongazalwanga kwele South Africa angatholakala etshayela uzayifunda ivaliwe. Loba nje le nhlanganiso isemba phansi sithi kakusimalunga ayo atshisa amaroli la ithi abatshayeli bakwamanye amazwe abaphume baphele elizweni. Ilunga lalo inhlanganiso umnumza namandla ngomezulu uthi ngeke bavume ukuzothathelwa imisebenzi ngabantu bokuza.
We only employ a foreign national on a critical speed at driving not a scheme.
Asifuni ukuzwa ukuthi kuqatshwa abantu bokuza, thina silabatshayeli abaningi kangaka abazalwa kwele South Africa abangasebenzi.
They have a problem, they don't want South African. Our question is that why they are still operating in South Africa while they hate South African.
Balandaba lokuthi otshayelayo ule mvumo yokuba selizweni kumbe hatshi ngoba bona bafuna yonke imisebenzi yokutshayela amaroli iphiwe izalwane zakwele South Africa kuphela. Umkhwewa okhulumele Studio 7 ngesikhathi esendleleni yokuhambisa impahla ngeroli yakhe eDurban uthi ulindele ukuthi kungenzeka loba yini njengoba eDurban kulapho olutshisa khona lolidlakela.
Sesibone imihlangano eminingi yamaphathi ntambo abaningi kodwa akulanto ephumayo ebambekayo.
Attacks continued to go on.
Amapolisa athi asengeze inani lamapolisa aqaphe isimo emgwaqweni lobanje ukuchiswa kwamaroli kuqhubekela phambili. Isiphathamandla sephephandaba lebulenjini leFleet Watch umnumzana Patrick O'Leary uthi kusobala ukuthi uhulumende weSouth Africa usephelelwe ngamacebo okuqeda udlakela emkhakheni wokutshayelwa kwamaroli.
Asiko safe as truck drivers and asazi ukuthi ubani uzosiza. In this case nobody is safe as of now. Ama truck driver ayasebenza 24 hours a day. For now there's no protection, anything can happen. Saba kakhulu sesithukile because our lives are at risk, our lives are not protected anymore. Anytime kungenzeka into imbi.
Kusenjalo ugatsha lwezokuthutha lalo lulokhu lungakaphefumuli ngalolu daba. Imbuzo ethunyelwe kusikhulumeli sikamphathi ntambo walolu gatsha ibingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Nyakenye kutshiswa amaroli edlula amachumi ayisikhombisa udlakela olufanayo obelubhekiswe kubatshayeli bakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kufe abantu abane bakubulawayo izolo lo yedwa weMashingo bebulawa yicoronavirus. Okukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kwaba ngamakhulu phose yamathathu 273 eZimbabwe jikelele. Abebandla le-MDC Alliance bathi isimo somnotho weZimbabwe sesifike esibangeni esibi kakhulu kubangelwa yokungamanga kuhle kwesimo sombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo, Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.